Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tine dambudziko guru kana vasore vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai. Nowanda waitasvika patiri panapa kuti
Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire, vanozivikanwa nerekuti Samuel Hubert Angel, pamwe nemumwe muzvinabhizinisi vaEwan McMillan, pamusoro peuori hwekuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo.
Kana wafunga kuiprosa ibva waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vatori venhau vari kukukidza musarudzo dzezvematongero enyika vari kusvibisa zita revatori venhau munyika. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu rematebeleland north, ukuwo shumba dzichinzi dziri kufamba pamadiro mumusha wenyamhunga kukariba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari reFinancial Intelligence Unit rinonzi riri kuferefeta vaHubert Madzinire, vanozivikanwa zvakare saHubert Angel, pamwe nemumwe muzvinabhizimisi wechichena anonzi vaEwan McMillan. Vaviri ava vanonzi vamwe vevanhu vanoshanganisira vakuru muhurumende vari muvhidhiyo inoratidza uori huri kuitika munyika pakuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Vhidhiyo iyi iri kutarisirwa kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera nhasi china. Gwaro rakaburitswa nezuro nekomishen inoona nezvemari dzemuzhandigere yeInsurance and Pensions Commission, rakasainwa nakomishina Amai Grace Muradzikwa. Richinyorerwa makambani emuzhandigere rinoti komisheni iyi iri kuda kuziva pamusoro pepfuma yevaviri ava seurongwa hwekuferefeta pasi pemutemo hwekudzivirira kufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Rinoti komisheni iyi inoshingirwa nemutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act kuti ishande pamwe neFinancial Intelligence Unit mukuongorora nyaya dzekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. VaAngel, mumiriri weZimbabwe kunyika dzekuEurope neAmerica, vari nhumwa yakakosha yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uye vari mukuru wekereke yeSpirit Embassy iri kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaAngel kanawo vaMacmillan kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaLouis Saumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuti tinzweyo maonero avo padano ratorwa neRBZ iri.
Nguva zhinji panobuda nyaya dzeuori, hurumende inongotora matanho akafanana neatora iwayaya kuti itsvagurudze nyaya yacho, asi ndinofunga kuti semazuva ose midzitsiro yacho tinoziva kuti hapana chichangoitwa, nokuti hatina kumboona mamwe matanho akatorwa nehurumende akasiyana neiye ari kungotora pane vanhu vanongonzi vanenge vaita nyaya dzeuori.
Tinonzwa kuti vaviri ava vari kunongedzwa mufirimu reAl Jazeera riri kutarisirwa kuburitswa nhasi, riri kupenengura uori unonzi hwanga huchiitwa mukuburitswa kwegoridhe muZimbabwe. Tingati rindo zvasvitsa pakuti vaviri ava vanga vachiferefetwa.
Zvechokwadi, nyango zvangu inini pachangu ndisandaona firimu iro rere. Asi zvinotaridza kuti ndozvatsimudza mhepo yaita kuti paumbwe hurongwa huiwoyu hwokuedza kuferefeta vanhu vataurwa ivavava. Chinhu chinotishamisa kuti uori hwakafanana nehuyu hwemhando yepamusoro hunokwanisa kupotswa nemaziso evasori. Zvino kana tichirasikirwa neuwandu hwakadai hwemari tine dhipatimendi revasori, kozvii zvimwe zvinhu zviri kubuda kunze kwenyika zvisiri kuonekwa nevanhu vanofanira kunge vachiongorora vachiferefeta ziso renyika? Saka tine dambudziko guru kana vasori vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvi izvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai. Nohwanda hwaitasvika patiri panapa kuti maticha vari kushayiwa mari yekutambiriswa vashandi vehurumende zvichingodaro, nokuti mari zhinji dziri kurasikira dzichibuda nenyaya dzeuori.
Tomboti kuferefetwa kwevaviri ava kune chekuita naiyo dhokumendari kana firimu reAl Jazeera iyi, zviri kureva here kuti vanoferefeta mafambisirwo emari nekuunganidzwa kweupfumi munyika vari kurara neza mukanwa kuzomirira iro firimu irori?
MuZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongotsvakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumatare dzemhosva nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuwo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvizvi izvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kuunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende. Sezvatakambotaura zvazva kuti vanhu vazhinji vatiri kuona vakamira nemutungamiriri wenyika, vazhinji vacho tiri kuzongoona vachingo vachinenerwa mhosva dzeuori.
Saka munofunga here kuti pane zvadzidzwa nehurumende panyaya idzodzi dzakadai dzekuti vari kuswedera pedyo nemutungamiriri wenyika vari kuzobatwa mumambure euori?
Ndinofunga kuti hurumende yadzidza zvikuru kuti ivo nevasori kuti vanofanira kuferefeta vanhu kuti vapiwe mabasa akafanira newayaya, zvikuru sei ivo vasori, kuti izvozvi izvi kana vakatadza basa vari kuisa mutungamiriri panzvimbo yakaoma chaizvo, nekuti ndiwo anofama recommendation kune mutungamiriri wenyika kuti uyu munhu uyu anoitawo pabasa iri uyu haiti. Apa ndinofunga kuti vasori vedu vakatiregerera zvikuru, nekuti izvozvi izvi vaisa mutungamiriri wenyika panzvimbo yakaoma.
Avo vange vari vaAlois Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru vatori venhau vari kukwidzira mikana yokumirira muparamende bato riri kutonga reZANU-PF musarudzo dzichaitwa pakupera kwesvondo rino. Murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vakatambira magwaro akawanda kubva kuvatori venhau vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi. Vatori venhau ava vanonzi vanoshandira mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekuita zvavanoda, zvaitwa nevatori venhau izvi zvinosvibisa zita revatori venhau vose munyika, vachiti vanotarisira kuti vatori venhau ava havadzoki kuzoitazve vatori venhau.
SeMisa Zimbabwe toramba takatsika pachiga chedu chatinofamba nacho chekuti vatapei nhau kana vafunga kupfuura muganhu wekuti vakuda kusiya havo kutapa nhau voenda kupolitics, ngavaite kudaro kasi ngavasiye kutapa nhau. Nekuti kana wafunga kuikrosa ibvo waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita. Sezvamunozivawo zvikurusa kuti kupepetwa kwenhau kwakamirira pazviga zvekuti hapana anopokana neumwe. Saka isu zvatinonyanya kushuvira ndezvekuti kana vanhu vafunga kuti vakuda kupfuura
mutaro wekutapwa kwenhau vakuda kuita kune zvimwe ngavaite kasoziva kuti aiwazve tapedzerana takuchitopfuurira takuenda kundoita zvekuti pepetu zvekuti zvematongerwa enyika
vamoyo vatori venhau vakaudzwa here pamire misa Zimbabwe maererano nenyaya iyi makaishambadza zvakakwana here
muna 2018 pakapera sarudzo dza 2018 misa yakashedzera gungano ichiedza kuti tivheneke kuti kutapwa kwenhau kwangu chifamba sei tikabvumirana muna post 2018 election pa holiday in tikaita zviga zvimwe zvezviga zvatakaita one chacho ndechekuti vatapi venhau kana vafunga kuda kuita zvepolitics ngavachisiya kutapa kwenhau nekuti ichi chidanho chakakosha muupenyu hwedu vatapi venhau kuti tinogara tichitaura kuti isu hatiiti politics tinomirira nhau saka zvazvinongoreva ndezvekuti vakaita vachiti uku vaenda uku vadzoka vachandoita vachiita basa repolitics vachadzoka nemhandu dzavo mukunyorwa kwenhau zvoti vobva vachidzingirirwa nevari kudzingirana nao vosvika vandopinda makazara majournalists pavanosvika vachivhiringana kudaro vanosvika vachivhiringidzawo nesu tisina nenyaya dzavo saka ngavaite chinhu chimwe chete fambira chimwe sadrive ambulance rega kuti uko waenda uko wadzoka kumbomba kumbokusha aiwa isu tatikataura semisa kuti hatibvumirani nazvo tikanyorerawo zvakare vakasiyana siyana mukutapedza kuita gungano iri tichitaura kuti ndozviga zvatabvumirana saka majournalists afunga havo kuti takuda kuenda kune rimwe divi hazvina kushata vakawanda vakadaro vakazviita vanosanganisira vanova deputy minister weinformation vaimbove mutapi venhau vanosanganisira munyimiriri wezanupf kunyanga south vamandiwanzira vaimbove mutapi wenhau vanosanganisira walukutambo rinyoka vaimbove mutapi wenhau vakawanda vakadaro vaimbove vatapi wenhau vana makosi ndlongwani vose avakataura muupenyu hwavakati isi takubva bhabha iva kumana nevasikana tozoonana vakaenda
saka misa Zimbabwe inotii kunhengo dzayo pazviitiko zvakadai
semisa Zimbabwe tinoramba tichitsoropodza nhunzva tunzva nondira mutsime dzinoti uku dzoda kunyora nhau uku dzoda kukwidza mupolitics idzodzo inhundira mutsime dzofarwa kuti dzirambe dzichitaurwa nezvadzo kunzi ngadzisadzoke dzichitikanganisira tsime redunhu nekuti itsime redunhu harisi tsime ravo naizvozvo semisa tichange tichiramba tichipesvedzera kuti zvakadaro senge zvichiitika
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare nestudio 7 Zvichitevera mashoko akataurwa naIshe Fortune Charumbira ekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaite nhaurirano nemutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti chikuru apa ndechekutarisa kuti munhu akataura izvi ndiani uye chii chaanoziva vachiti kunze kwekuti vamunangagwa pachavo vabuda pachena vakataura izvi pachavo nyaya iyi haina zvainoreva
chinhu chekutanga ndechekuti ari kufambisa shoko rachero kuti kune mitauro yakadaro ndiani chatinoziva ndechekuti kune kutaurirana nerwesere kuri kuitwa chinhu chikuru chatinofanira kuti tiziva ndechekuti ari kudhonza nyaya iyi ndiani wachamisa awangakwanisi kuva wanoendesera nyaya pamberi wana Munangagwa wasina kuda wasina kubvuma ba inyaya inotofanira kubva kuna vamunangagwa chiremembe zvakaitika mugore ra2008 vamugabe ndivo vakazopushwa newesadic kuti chiitai government of national unity kunze kwekuti tatonzwa kubatorana Munangagwa kuti ndo zvavada kuita munhu akabata simba kumusha uku ndava Munangagwa
Bato Triple C rinoti munhu anenge akunda ndiye anofanira kutonga. Naizvozvo bato iri rinoti harikwanisi kuita hurukuro pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa, sezvo izvi zvichizokonzera kuiswa kwemamwe masimba mumaoko emunhu anenge asina kusarudzwa nevanhu. Munoti Professor Mukasa?
Zvese zvavataura izvozvo, ya, ndopakamira ndiye weTriple C kuti tikuda maelections ari fair ari free. Anenge awina awina, kana wamunangagwa wawina wawina, kana wachamisa wawina, ndozvavari kuda izvozvo. Tinoziva kuti wamunangagwa wanoziva kuti kukaitwa mafree nemafair elections kwanorusa, saka vari kutsvaka nzira dzekuti kuve neimwe nzira yekuti warambe wari mukutonga. Saka ndokwakuuya nyaya dzekuti kuve negovernment of national unity. Asi tinofanira kuti titange tanzwa kuna bato ravamunangagwa kuti wanotipa.
Avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Tabata Ishe Fortune Charumbira vakati vanga vasingakwanisi kutaura nesu panguva iyoyo. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu reBubi kumatebeland North, kwa dzinonzi dziri kuparadza zvirimwa. Boka renzou dzinosvika makumi mashanu dzakambogara kwemazuva mashoma mune mamwe mawadi anosanganisira Kenilworth Ward 19, Headquarters Ward 21 neKanyane Ward 10 nenzvimbo dzakatenderedza. Zvachakadaro, shumba dzinonzi dziri kufambawo pamadiro muguta rekariba kunyanya mumusha unogara vazhinji weNyamunga. Bazi rezvokuchengetedzwa kwemhuka rinoti riri kuita zvese zvarinogona kuita kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ivanzi Zininga abata mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarawo kuti tunze zvizhinji.
Vavanhu kana kuti panorayiwa vanhu kazhinji zvinoitika nguva yeusiku. Saka tiri kuti kuvagari ngava yadzione pavanokwanisa kufamba kwakachena. Ndochekutanga. Chechipiri, kana vakaona mhuka idzi ngavadzipowo mukana. Ngavasadzityisidzire kudziitira ruzha kana kuita kunge kuda kudzikandamisa, nekuti dzikagumbuka dzinokwanisa kukuwadza vanhu. Ndo zvakawanda zvatinokurudzira vagari. Asi kukariba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vatoripo izvozvo kuitira kutarisa kuti shumba idzi dziri kufamba sei. Tona sekuti gore negore shumba idzi dzinodarika nepa dziri kunzi dziri kuwanikwa, ndo padzinofamba namo. So saka vanhu vanofanira kungawo vachitarisawo, vachiedzawo kusafambira mune masango akakura, vafambirewo munzira dzanga dzinoonekera nekufambawo vakati wandei kana kunyanya vachifamba masikati.
Asi mhuka idzi hatiti dzinonzi dzagara dzanga dzingoveko kubva kare kare, vanhu ndo vakatouya mumatunhu anga aine mhuka idzi. Vakare vanhu vanga
vanhu vagara vaigarisana nemhuka kubva kare. Asi tinoti mhuka dzanga dziri shoma, vanhu vari vashoma. Saka pari zvino mhuka dzawanda, vanhu vawanda, nyika haisi kukura. Saka paimbova nemhuka kana kuti topa senenzaniso mugore ra1980 takanga tine mhuka kana nzou dzinosanganisira idzo kana kuti 40,000. Vanhu munyika munomu vanga vari kana mamiriyoni manomwe 7 million. Asi pari zvino toona sekuti mhuka dzada dzaakuma nzou chete dzadarika dzaakutosvika 100,000. Vanhu pari zvino vaakudarikira kuma 50 million. Saka nyika haisi kukura, asi mhuka nevanhu zviri kuramba zvichiwanda zvichiwedzera. Saka panobva paita mapitse epekugara, mapitse echikafu, mapitse emvura, nekuti nyika kana kuti rizosi yati takagarira haisi kukura, iramba iri zvairi, asi mhuka dziri kukura. Saka panopesera paane pressure muminda yedu.
Mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarawo vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Chopota tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu Newsday meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanopomera mhosva gurukota rezvemitambo Mike Kirsty Coventry nasachigara veSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa nekupinza Zimbabwe pasingadzoki pamusoro pekupopotedzana kwavo zvisina maturo nesangano rinoona nezvenhabvu repasipose reFIFA. Zimbabwe yakambomiswa kuita mitambo nedzimwe nyika zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzezvenhabvu. VaMafume vanoti variri ava vari kukanganisira vechidiki munyika nekuuraya mutambo wenhabvu munyika. MuZimLive.com, Zimbabwe National Water Authority, Zinwa, inoti vanhu munyika vane chikwereti chayo chemvura chinoita madhora emunyika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 billion Zimbabwean dollars kana kuti madhora ekuAmerica anoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right, isu echidiki weZambia, I think takufana kupepuka manje. Zviri nani kuenda kuokuzishiya, zviri nani kunzi tapanduka kana kunzi tiri kutsigira vice president. Taakurambidzwa kupindawo makambenzi ari kuitwa. Tinoitwa vetting yei, tisiyei kati kwikwidza netigwa kana tahwinawo tahwina. Tiri kuitwa vetting ndeyei vetting. Ini ndiri kutoziva kuti chigaro ndachishaya, saka hapana, takufana kungwara. Taisai muone government yacho iri. Vanhu vakangobva kuna mugadhi ndo vakangoiswa ende vagara varimo muhurumende kubvira nekubvira, vachena musoro vanorara muparliament. Isusuwo tiri kuti mbotiregai vaka vechidiki titore zvigaro. Handito zvamunotaura kuti vechidiki nemadzimai ngavatore zvigaro. Taurawo kukwidza moti tiri mukuzvivheta kuti tiri kutosapota chiwenga. Ndinotoziva ndiri munhu arisiri kutokwana pavetting. Izvozvo ndiri kuzviziva. Saka vetting yacho ndeyei kana muchiti tipinde mumafosishen. Tiri kuzvikambenera zvakanaka tichanza mari dzedu, musi kutipa mari kai. Tiri kuzvikambenera tega. Maona kuti vanhu venyu tinowadya makutaura kuti akuita vetting. Kuti musarudzika vanhu venyu vamunoda vakakurisa. Iwowo mbozi isusu vechidiki handiti kutosapota chiwenga. Makazviona kupi? Ende wai muri imimi munopatsanwa that party, but riri kupatsanwa nokuda kwenyu. Haa, itai zvamuri kuita. Inini ndiri mumwe zvemupepa, but izvozvo izvi haa, ngaapinda ake mukomana. Ngaapinda ake.
Mazera sei machampions, mazera sei kwese kwamuri mukaviyoni mawadzi ose. Kuita registration kuendera mberi zvakanaka chose. Asi tachikumbirawo machampions anenge akazvipira katifambe pamasenders vose panenge paitwa registration, tidzinge mazivanuiza ano anenge achitora maserial numbers vachitikwaiti atumwa tazodai tiroganisheni yakadai. Ndezvekunyepa zvinhu izvozvo zvavari kuita izvozvo, zvichatozoshandiswa kushishidzira vanhu vanenge vada kushanduka machambenzi. Ndikumbira mangwana pasandura ngapasvike munhu, please. Mangwana pasandura ngapasvike munhu, zvatosora zvichitoitika nhasi. Nini handina simba, moko wangu wakabatwa, ndopandoshandira.
Ndinoda kuti nditaurewo nezvemachina ari kuchera goridhe achiendesa kune dzimwe nyika. Mubvunzo wangu unoti kureva here kuti varungu pakagwiwa hondo yakazopera 1980 zvichinzi varungu vari kutora upfumi hwenyika vachiuendesa kunyika dzavo, kureva here kuti machina ari kuchera goridhe iri achirisa muZimbabwe? Nekuti machina mukatarisa nzvimbo dzakaita sekuMozambique uku vakatema miti vakaita zvese vachiendesa kunyika kwavo, ko kuZimbabwe vari kuzviita sei? Uye hurumende inozozvimisa sei kuti vasange vachienderere mberi nekuchera? Kwese kwavari kuchera vari kusiya mazikomba akangodaro. Hausiwo here upfumi hweZimbabwe huri kufanira kuti hutiumbewo, hutivakirewo zvakanaka muZimbabwe ihwohwo huri kutimbwa nemachina? Hurumende haina here mishini inochera magoridhe aya itengese kune dzimwe nyika ichigona kuvaka nyika? Nekuti mukatarisa machina haana chaanochera chero basa, chero vanobva nevashandi vavo kunyika kwavo, chikafu chaicho havatenge munyika menyu, vanobva nechikafu chavo. Saka izvi chavari kugena chii? Kutreniwa nechina here masoja eZimbabwe? Vasina kana futi kana chimwe chunhu. Ngatimutsei pfungwa, titarise kwatiri kubva nekwatiri kuenda.
Ndoda kutaura pamusoro peZANU PF. ZANU PF mukuru weZANU PF uyo. Gwendo runo mukuru wangu. Kuna kwaunoenda nako mukuru wangu. Hatichadi. Wakadhoa kutora nyika kita chaibva mumba mukuru wangu. Saka hakuna kana kumwe kwaunoenda nako. Hatichadi tanet. Nyika itogo kita chaibva mumba. Goride mongotora mchisenga, Lutia mongotora mchisenga, Ngoda mongotora mchisenga, Muri nimo gamba menyi momo, ni amazenyu. Ipa pondo pataramba, kunyangwa mduya kuvanhu mchidzoka kuvanhu, munovaudza kuti kudii gore rino. Izvo ndozvo hatisingadi, taramba hatichadi, takuda shanduko munyika, takuda shanduko munyika, hatichada.
Namukoma wandi apo, muri sei muri mboere. Ni zvangu ndinonzi Zhou, ndiri muno muJohannesburg. Ndine mashoko andinawo ndinoda kutenda chaizvo. Ane mashoko akataurwa navacharumbira kuti anenge ahwina maelection ngadiclare munenge ahwina sezvo zvinenge zviri, kwete kuda kubiridzira vanhu vozofamba neiye munenge ahwina. Dai munyika medu maita kana vanhu vashanu chaivo nepfungwa dzakaita sedzavacharumbira izvo, zvisinei nekuti vanhu vaya vanobva kupato ripi, kungava kuZANU kana kuTCC kana kuMDC kana kupati ipi zvayo. Tikangowana varume vanokwana ita vashanu vane pfungwa dzakadero, toona nyika yedu ichivakika ine zvakanaka.
Varume inje tinovhota nekuti kutaura kwatinoita pasocial media ukukoko hakushandi kana tikasanorejista kuvhota. Kuna ana baba vari mumagadheni nana sekuru vari muminda izvezvi, vanongosimuka musi wekunovhota vosvika vovhota. Isu tichingova pasocial media votodzosera ZANU PF iyoyo, isu veTCC tichingovapo takangorindira social media saizvezvi. Saka dai zvaibvira tisaperera pasocial media. Handei ndo mukana watiri kutopuwa neZANU PF iyoyo kuti kana vatitendera kuvhota vatotipa mukana wekuvabvisa. Saka wanzi dheti rangu anaunziwa, handei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEcuador iri kuongorora tsamba dzina mabhombi dzakatumirwa kunepfenyuro nemanyuspepa emunyika iyi nemuvhuro. Vatori venhau vemuEcuador vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuchichidzira vatori venhau kuti vasabudisa chokwadi chezviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaudza nezuro paramende yeAmerica kuti rwendo rwemutungamiri weChina vaShi Jinping kuRussia pamwe nezvavakavimbisa kupa mutungamiri weRussia vaVladimir Putin hazvienderani nezvinotarisirwa neAmerica mukuedza kweAmerica kupedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaBlinken vakataura izvi pane tarisiro yekuti vaShi Jinping vangataurawo parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire vanozivikanwa nerekuti Hubert Angel pamwe nemumwe muzvinabhizimisi vaEwan Macmillan pamusoro peuori hwekuburitsa pegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.